chinhu chinosuwisa kunzwa kuti vana mukoti vakawanda kudero nana chiremba vabatwa nechirwere checovid-19. Yatova emergency. Hurumende ngaione zvayanga iita, itotora matanho eemergency okugadzirisa kuti pasawanika vamwe vana mukoti nana chiremba vanobatwa zvakare necovid-19, nokuti zvatoafecta service delivery. Achazorapa varwere ndiani? Vakaramba vachibatwa nechirwere ichi tichapedzisa tavhara chipatara. Izvo zvichakanganisa utano hwevakawanda. Vazhinji vachafira mudzimba nemhaka yekuti izvo zvipatara zvakavhara. Chimwe chatoda kuti hurumende itiudze pari zvino chimbi chimbi ndechekuti pamadoctors nemanurses iwaya anosvika 63 akabatwa nechirwere, vangaani vanga vakabayiwa nhomba yekutanga, vangaani vanga vakabayiwa nhomba yechipiri, vangaani vanga vasina kumbobayiwa zvachose. Iyoyo istatistiki yakanaka, ingatidzidzise kuti nhomba yedu iri kushanda zvakadini.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano neiyo COVID-19, Dr. Madzorora, tingati here hurumende iri kukwanisa kufambidzana nedenda irori mukudzivirirwa nekurwisana naro?
Hurumende iri kukundikana kufambirana nenguva, uyezve havasi kutora mazano ese atiri kuvapa. Chokutanga chandoda kuemfasiza ndechekuti kana tagadzirisa nyaya yePPE, zvipfepa zvemadhokota nemanesi zvokudzivirira utachiona uhwu kuti husavabate muzvipatara, zvakanaka. Ndirikunzwa vachiti vakagadzirisa PPE irimo, asi pane zvimwe zvatiri kuvaudza kuti ngavagadzirise zvakafanana netransport system. Ini ndiri kuona super spreader hombe inodarika dzimwe dzese pari zvino itransport system, nokuti ndiona vanhu vakapakira mabhazi ezupuko iwaya ndo avanofamba nawo. Mahealth workers anenge ari mumwe achipiwa utachiona ozosvika akupawo vamwe kuchipatara. As long as vasina kugadzirisa transport system, vana mukoti nana chiremba vacharamba vachibatwa nechirwere checovid-19.
Tiri kunzwa Dr. Madzorora kuti vamwana vanogona kunge vari kuparadzira utachiwana hwecovid-19 kana kutofa nedenda iro recovid-19 vasina zvakare zviratidzo zvekuti vane denda irori kana utachiwana, pangagadziriswa sei ipapa?
Aiwa, zvisi zvinhu zvofanira kunge zvichiitika izvozvo. Zviri kuitika nemhaka yekuti hapana free testing yakakwana mumakliniks edu. Dei taikwanisa kutesta munhu wese nyangwe ane masymptoms mashomanani, tichibata vanhu vasati vaakurwara, tichiisolata, tichirapa kuspreada kwechirwere ichi kwaidzikira. Zvino aiwa, free testing ishoma. Vanhu vazhinji vari kutobhadhara mari kumalaboratory kuti vatestiwe. Vazhinji vanenge vasina mari iyoyo, saka ndozvonisa kuti chirwere ichi chirambe chichingodii, chingopararira, vanhu vachingofamba. Nyange mwana masymptoms ari obvious kuti aya ndee COVID-19, but kana achiri kugona kuita basa rake nokufamba, haaende kunotestiwa nokuti zviri kukosta mari yakawanda. Testing ngaive free and available kumunhu wese pese pese.